This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu zvita 4/2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano weForum for China Africa Cooperation unotanga muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri weChina vaShi Jinping vachizivisa kuti China ichapa Africa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora.
Sachigaro weAssembly of Women mubato reMDCT amai Linet Karenyi vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba ekumisa kushungurudzwa kwevanhukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano wemazuva maviri weForum for China Africa Cooperation kana kuti FOC watanga nhasi muJohannesburg kuSouth Africa. Mutungamiri weChina vaShi Jinping vachizivisa kuti China ichapa Africa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Benedict Nhlapo anotipa nyaya inotevera.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica vanodarika makumi matatu vange varipowo pakuvhurwa kwemusangano uyu muJohannesburg. Vazhinji vange vakatarisira kunzwa kuti chii chavachapiwa neChina. VaShi vati nyika yavo ine urongwa hukuru hwekusimudzira upfumi weAfrica uye ichadyara mabhiliyoni makumi matanhatu emadhora muAfrica. Mari iyi ichashandiswa muzvirongwa zvinosanganisira zvebudiriro, zvekurima, kupedza urombo, dzidzo pamwe neutano. VaShi vati China neAfrica ishamwari dzakaenzana uye pakati pavo hapana anoudza mumwe zvekuita. Mashoko aya afadza mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe, avo vati vaShi mutumwa waMwari. Vachitaura pamusangano uyu, vaMugabe varumbidza kudyidzana kweChina neAfrica vakati ushamwari hwavo ndehwekare. VaMugabe vatora mukana uyu kushoropodza avo vanoti China inofanirwa kungwarirwa. Nasi kwaitwa radidzo yemifananidzo inoratidza kubudirira kwezvirongwa zveFOCAG. Kwaratidzwa zvemabhizimusi anogadzira mbatya achibatsirwa neFOCAG. Mangwana madzimai vatungamiri venyika vachaita musangano wavo vachizeya mazano ekurwisa HIV AIDS kuchizoteverwa nekuvharwa zviri pamutemo kwemusangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Benedict Nhlapo.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Vagari vekuchinyamukwakwa kuchisumbanje kuchipinge vanoti mapurisa ekuchisumbanje anga pakatira zvombo anodarika makumi mashanu afumobata jongwe muromo achisecha mudzimba dzavo zvine chisimba. Mapurisa aya ayo anonzi anga achishandisa dzimwe motokari dzegreen fuel mukuita basa iri, anga achiti ari kutsvaga midziyo yekambani yemafuta yegreen fuel inosanganisira GPS inonzi yakabiwa nevagari. Sangano replatform for youth development erinoti mapurisa aya apinda umisha kubva na 3 AM mambakwedza anhasi vakagara kwemaawa matatu vachisecha. Sangano iri rinoti kupinda kwemapurisa mudzimba uku kwaonawo vamwe vachivanikwa vasina kupfeka mbatya, izvo zvinonzi zvakonzera bowa bowa zvikuru kumadzimai. Sangano iri rinoti mapurisa aya azombosunga nengetani vamuchatiroto Mashava pamwe nemwanakomana wavo Gondani asi vazovasunungura. Ukama pakati pevagari nekambani yeGreen Fuel hunonzi waderera zvakanyanya, izvo zvinonzi zvave kuita kuti pagare pakabatanwa makano. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuchisumbanje kana ove Green Fuel kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tabata nengo yePlatform for Youth Development Muzvare Sali noUhle Mulambo kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Mapurisa asvika kunyamukwakwa nhasi kuma 3 AM vechiti vari kutsvaga GPS yekuGreen Fuel yavari kuti yakabiwa nevagari venzvimbo yemuchinyamukwakwa. Vasvika kumba kwaMr. Muchati Roto Mashava vechiti ivo nemwana wavo anonzi Gondai ndivo vakaba iyo GPS yacho. Saka vapinda mudzimba dzakawanda wanda kwaMashava kwokwadhedhe nedzimwe mahomesteads vechiti vari kutsvaga GPS iyoyo nokuti vari kuti pane mavillagers akaibwa from ivo vekuGreen Fuel.
Saka mapurisa akwanisa here kuwana zvaanga achitsvaga izvo?
Vari kuti vari kutsvaga GPS yeiko kuGreen Fuel. Vari kuti iyo GPS yacho yakabiwa end of September nemavillagers iwavo. Kuti neno handisi kunyatsoziva kuti GPS yakamira sei. Ndanichitombobvunzawo kuti what sort of a GPS is it, but no one seems to know as it is. So ndo zvavanga vechiti zvanzi vari kutsvaga iyo GPS nezvimwe zvinhu zvava kuti zvakadiwa iko kufetsi kwavo kweGreen Fuel ikoko.
Saka pane chavavana here uye pane vasungwa here muchiitiko ichi?
Hapana chavawana, ndo nyaya yaitika kudzimba dzavapinda, hapana chavawana. Vakambosungaona Mr. Bebe vakavarelease before vaenda. Saka hapana mavillagers azosungwa zvavo avaenda navo kumaholding cells.
Misha mingani yavapinda mapurisa nechisimba ichochi?
Havapinda misha yakawanda. Misha itori more than 20. Vapinda yakawanda vechiti vari kutsvaga iyo GPS yacho iyoyo.
Asi chiitiko ichi chichasiya kugarisana pakati pevagari nekambani yeGreen Fuel pamwe chete nemapurisa kwakadi?
Already zviri kutonetsa nokuti hakusisina kugarisana kwakanaka. Ivo vagari vekuchinyamukwakwa havana kufara nekuitwa kwaitwa zvinhu izvozvo zvokuti vangopinda kuma 3 AM vakangosvika vakatanga kutotrekena vanhu vechiesa and so forth. Saka already pambagara pane tension between Green Fuel nemavillagers nemapurisa iwavo.
Vanga vari Muzvare Sali noUhle Mulambo vePlatform for Youth Development vari parunare kuchecheche kuchipinge neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bato reZANU-PF rinonzi harina kuuya kumusangano wakakosha zvikuru wekuzeya nyaya yegwara rekuvandudza mitemo yesarudzo nemashandiro eZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kwemakore mashanu anotevera. Mapato mazhinji anopikisa apinda mumusangano uyu waitwa kuMandeo Training Center muHarare. Sachigaro weZEC amairita Makarau vaudza Studio 7 kuti itaure nemukuru wezvesarudzo muZEC macho vaUtele Slaigwana kuti inzwe zvizere nezvemusangano uyu. Asi vaSlaigwana vanga vasingadaire nharembozha yavo. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rezvekuburitswa kwemashoko harina kunge rasumwa nezvemusangano uyu. Taedza kubata vamwe vakuru vemapato apinda musangano wanhasi asi vakawandawo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu avanoti vaenda kumusangano uyu uye vakurukura zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo ya2018 isati yasvika.
Musangano waitwa nhasi muno muguta reHarare kuMandela Training Center wanga uri musangano unonzi muchirungu Strategic Plan Review Workshop yeZimbabwe Electoral Commission. Vanga vari maprogram facilitators ikambani inonziyo Team Consulting, ikambani yamastrategist vakahaiwa neZEC kuti vanzwe zvichemo zvedu semapato ezvematongerwo enyika kuti chii chetingaita kuti ZEC ikwanise iyo kuzova inorana maelections akanaka nezhira yakanaka yokuti kana pazoita result hapana kupokana. Chandishamisa ndechekuti vezano havana kuuya, avo maitiro avo, nokuti havana basa nezveZEC. Vanotofunga kuti ivo ZEC havani tichiona sechidepartment chezano. Saka tataura kunyunyuta kwedu tikati aiwa kuvezano vashayikwa sei paworkshop inokosha seizvi. Tikaudza veteam consulting kuti endai munotaurira veze kuti mangwana pakaitwa workshop inodaidzwa nezeki kuti tibuye zani ikashaikwa isiwo tichaboikota nokuti zani iri kutaridza kuzvidza vamwe nokuzvidza zeki.
Saka ndezvipi zvimwe zvakakosha zvamakurukura pamusangano uyu zvamurida kuti zvinge zvichiitwa?
Takurukura zvinhu zvinokosha zvikuru nokuti paworkshop apa tazopinda munonziwo magroup session taita mapoka anokwana matatu, maviri anga ari zvematongerwo enyika nokuti atakawanda. Paita boka futi remajournalist, kwozoita boka rokupedzisira ranga riri revehurumende vanoshanda kumapazi ehurumende, masanganisa mapurisa nemaCIO vekupresident office. Asi varamba zvavakutaura ndevekupresident office, asi tinovaziva kuti vanga varimo tatinavo. Saka izvi zvatipa mukana wokuti tikuongorore nokukwerenzvera kuona panokoniwa nezek panyaya yayo yokukundikana kuita maelections anofadza vanhu vakawanda.
Mutauriri wemdct vaobert gutu vari parunare muHarare.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuEgypt anoti vanhu 16 vafa nhasi mukurwiswa kwaitwa nzvimbo yekunwira nekudyira muMolotov muguta reCairo. Hazvisi kuzivikanwa kuti chii chakonzera moto pa El Asayad restaurant munharaunda yeAguza.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vanoti America yakagara yagutsikana kuti Iran yaiita zvirongwa zvezvombo zvenuclear. Mashoko avaKerry anotevera gwaro reUnited Nations raburitsa pachena kuti Iran yakashanda kwemakore anodarika 12 ichigadzira zvombo zvenuclear.
Sachigaro weAssembly of Women mubato reMDCT amai Linet Karenyi Kore vanoti hurumende inofanirwa kutora matano akasimba ekumisa kushungurudzwa kwevanhukadzi kunyanya panyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira kushungurudzwa kwevanhukadzi nhasi muvulawayo, amai Karenyi Kore vati kushungurudzwa kwevanhukadzi kunodzorera nyaya dzebudiriro mumashure sezvo kuchiita kuti vamwe vakadzi vasakwanise kuita zvinopa pundutso kumhuri dzavo. Amai Karenyi Kore vati kunze kwekushungurudzwa mudzimba, madzimai nevanasikana munyika ndivo vanowanzobatwa zvakanyanya nemhirizhonga yezvematongerwo enyika, vachibatwa chibharo nekukuvadzwa mumhirizhonga iyi. Vakurudzira hurumende kuti ive nemitemo yakasimba inobatsira kuti madzimai nevanasikana vasashungurudzwe mumhirizhonga yakadaro.
Tiri kuti isusu kumapolitical parties vanhu vakarwa vanonyanya kuapetwa tisu vana mai nevana, especially zviri state sponsors, because ndozva tinoona kuti zvinonyanya kuti affect as women. So tiri kuti government inofanira kuita responsibility kuti iite make sure kuti tinochengetedzwawo as women nemutemo.
Zimbabwe yakasaina gwaro reUnited Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Gwaro iri rinopa hwaro hwekuti nyika dzepasi rose dzive nemitemo inodzivirira kushungurudzwa kana mhirizhonga kuvanhukadzi. Asi Zimbabwe haisati yave nemitemo yakakwana inozadzikisa gwaro iri. Amai Karenyi Kore vati senzira yekucherechedza mazuva 16 ekudziviridza kushungurudzwa kwevanhukadzi, boka remadzimai muMDCT riri kuita chirongwa chinonzi Count Me In, icho vari kuparura mangwana kumasvingo senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vabatsire mukumiswa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi.
Tirikuti count me in. Tirikuti uyai takabatana varume madzimai nemakomana nevasikana kuti timise mirijonga against women. Tirikuti let's stop violence against women in Zimbabwe. Tikabatana pamwe chete tinokwanisa kumisa mirijonga.
Mune imwe onyaya veboka revechidiki vebato reMDCT vanoti vari kufara nekutambirwa kwechirongwa chavange vainacho chekukurudzira vechidiki vebato iri nevamwewo zvavo kuti vaongororwe ropa ravo senzira yekucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Munyori wezveutano nekuchengetedzwa kwevana muMDCT Youth Assembly Muzvare Vimbai Mavherudze vanoti pasi pechirongwa ichi icho chainzi I wanna know vechidiki vanopfuura zviuru zvitanhatu vakaongororwa ropa ravo. Muzvare Mavherudze vati vaishandisa Facebook, WhatsApp nenzira dzimwe dzekutaurirana dziriko mazivano kuti vashambadze chirongwa ichi.
Tinofara zvikuru nekuti takapfurikidza namba yatanga takatarisira. Takakwanisa kuve nemayouth around 6,850 vakaenda kunotesta vachitiratidzawo pakanyorwa panoratidza kuti vabvako. Tikavaone less than 1,000 vakanotesta zvakare asi vaingotudzawo nemuromo kuti tabvako. Tinotarisira kuti tichave neimwe zveprogram yeHIV and AIDS and tinotarisira kuti tichazenge tichiwanawo rutsigiro rwakakura kupfuura kubva kune vechidiki.
Chirongwa chevechidiki veMDCT chekukurudzira vamwe vavo kuti vaongororwe ropa ichi chakatanga pakupera kwemwedzi wapfuura uye chakapera musi wa1 zvita rinove zuva rakaiswa parutivi neUN AIDS reWorld AIDS Day. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Magatirira kustudio 7, tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Zvichitevera kurwiswa nemagandanga kwakaiswa muParis kuFrance uko kwakasiya vanhu 130 vafa mwedzi wapera, zvakakosha kuti pawanikwe kuzvidzivirira kune munhu wose mukati.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvinoitika muEurope neEurasia muhurumende yeAmerica, amai Victoria Newland, vanoti munguva dzose America inosangana nemiedzo inoitwa nevanhu vanoda kukonzeresa kutya muvanhu, mirizhonga uye kubvisa gwara rekuzvisarudzira zvaunoda. Zvino zvinoitwa nevanhu vanoda kushandisa mirizhonga sezvo vasingakwanise kubudirira mukuita zvinhu zviri pachena uye munyika dzine utongi hwejechetere.
Amai Newland vanotiwo ichokwadi kuti America inofanira kugara yakachenjerera. Vanotiwo America inofanira kuramba yakamira nezvisungo zvayo zvinopa mikana kuvanhu kuti vagare pamwe chete murunyararo.
Makore ano amai Newland vanoti atikwanise kuzvidzivirira nekuwana zvivakwa zvakasimba. Izvi tazviona muDaesh mukutambura kwevanhu muSiria angave nhasi kana mangwana. Zvakadai zvinogona kuonekwa zvichiitikawo mumigwagwa yedu. Nokudaro tinofanirwa kutora matano pamwe chete ekuzvidzivirira. Amai Newland vanoti ngatibatanidzwei pamwe chete nezvakaitika muParis tozvidzivirira kuitira kuti rusununguko rwedu rurambe rwuripo.
Mashoko aya anomirira anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Munhau dzedu dzemitambo. Kuchange kusingadaidzwe anonzwa nemusi wesvondo apo chikwata chemasvingo United chichakweshana nemutoko Traders mumutambo uri kutarisirwa nevagari vekumasvingo kuti uchapinza chikwata chemumusha wavo muPremier Castle Lager Soccer League. Gantri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vakomana veyunayuna vakakwatura chikwata cheMelford Football Club pakupera kwesvondo ndokuisa mapoints matatu mubag ravo. Izo zvakapa kuti Masvingo United ibve yagara panhongonya yeDivision 1 Eastern Region League. Masvingo United yava kutamba nemutoko Traders nesvondo uye inofanira kukunda kuita kuti ibve yatora mukombe uyu uye kupinda muCastle Lager Premier Soccer League gore rinouya. Vatsigiri vemasvingo vanoti vane chivimbo chekuti vakomana vechikwata chavo vacharakasha chikwata chemutoko traders. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaPeter Guyo avo vanogara mumusha werujeko vanoti ivo vatotanga kupemberera sezvo vari kuziva kuti vakomana vavo veyuna yuna vatatsvaira mutoko traders.
Isu semasvingo isu tatopinda premium mutoko hoko yonesu.
Vamwe vatsigiri veyuna yuna vanoti ivo guta ravo iguru nokudaro rinofanira kuva nechikwata chemumusha chinotambawo nhabvu yemupremier league. Mumwe mutsigiri weyuna yuna boys anogara kurunyararo west muzvare Emilia Gonese vari kupika kuti rwendo runo chikwata chavo chichange chichikwekwidzana nezvikwata zvepamusoro-soro zvakaita sedynamos, Capes United, Highlanders, FC Platinum pamwe chete neCapes nechicken ini nedzimwe dzakasiyana-siyana.
Ini somutsigiri weMasvingo United ndine chishuwo chikuru chokuti timu yedu inohwina paichaenda kwamutoko apa. Apa nemutambiro uri kuita vakomana tiri kuvaona chero kusession vari kutamba chaizvo zvokuti tinotova netarisiro huru yekuti pavanongoenda chete kwamutoko vanosvika vachitohwina. Vangosarigwa nemapoints mashoma-shoma kuti vatodzoka mupremier ende totoziva kuti by next year vanenge vatodzoka mupremier.
Mugare wekumucheke vaCosmas naro vanoti chikwata chavo chiri kukunda mumutambo wasara mumwe chete uyu.
Nofara zvikuru nekuti tikawina game iri ratakatarisana naro tinenge tadzoka muleague. Zvinotifadza nekuti tinenge takutambawo nemamwe mabig teams akaita sana Highlanders kana Dynamos. Izvi zvinotifadzawo nekuti muno masvingo tangatisinawo chimwe chinhu chingativaraidzawo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa muchikwata chemasvingo United vaFib Shumba vanoti vatsigiri vavo ngavambopora vamirire kupera kwebhora remusi wesvondo kuti vazonyatsopemberera.
Tinokurudzira masupporters edu kuti arambe akazvibata titange tatamba game tihwine 3 points dzinodiwa. Tapedza kutamba game tinogona kuzotaura zvema celebrations na 5 tapedza kutamba nemutoko traders. Isisu setimu tagadzirira zvakakwana uye tinofungidzira kuti tine maplayers anogona kuita kuti zvatiri kuda kuti tiachieve zvibudirire.
Masvingo United iri pamusoro nemapoints makumi matanhatu nemanomwe ichiteverwa nemutare set iyo ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu uye Hartley Academy iyo ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Kandiri Maramba.
Tichiri panhau dzemitambo, mangwana nyika inenge yoziva kuti ndiani mutungamiri mutsva weZifa achatora chinzvimbo chakasiyiwa navaCuthbert Dube avo vakamiswa basa iri muna Gunyana vachipomerwa mhosva yeuori nekutadza kufambisa nhabvu zvakanaka. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Yanga iri mwedzi mitatu yakaoma yekutsvaga rutsigiro yanga ichiitwa navaLeslie Gwindi, vaTrevor Kelsey Jew, vaJames Takavada pamwe navaPhilip Chiyangwa. Asi mangwana mumwe wavo achange achinyemwerera mushure mekunge asarudzwa semutungamiri wenhabvu muZimbabwe. Varume vana ava vanga vachivimbisa zvakawanda asi zvave kune veZifa Council kuti vasarudze wavanofunga kuti ndiye akavapa urongwa hunogutsa. Veruzhinji vane pfungwa dzakasiyana-siyana kuti wavanoda kuti atungamire Zifa ndiani. Vaimbove muridzi wepembe vaseMhamandawana vanoti ivo veZifa Council vasaita ichidzimira vachiti ivo panguva ino pari kudiwa munhu akambopinda munhandare kukava chikumba chacho uye anoziva mafambisirwo enyaya dzenhabvu.
Tisu bhora tiri kutarisira munhu anoziva bhora, mitemo yebhora, anove munhu akamboritamba, akarikocha uye akariadministrator. Chinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Pane vari kukwikwidza pana vana muzvina bhizimisi vaviri vachiyangwa navaKeosi Jew vaimbove mutungamiri wezvikwata vaGwindi nevakambotamba nhabvu yepamusoro-soro munyika nekumboita Soccer Star of the Year vaTakawada. Nhengo yemaWarriors Fan Club vaStanford Makwiro vanoti pachinzvimbo ichi hapasi kudiwa munhu ane mari kana anoti anoisa mari musangano sezvo vakawanda vakaita savaCuthbert Dube vakapinda vachishandisa mari asi vakakundikana kusimudza nhabvu. Mongorori wenhabvu vaEndo Rhodzi vanoti pasvikwa iko zvino pakaoma zvikuru vachiti semaonero avo varume ava vari kupinda musarudzo iyi pasina ari kutungamira.
Nyaya yemaelections yeZifa yakatiomei nekuti apa yaapa anohwina chaye chaye haasi kuonekwa.
Kunyange hazvo vatsigirwe nhabvu vaine vavari kutarisira kuti ndo anofanira kusarudzwa havana mavhoti musarudzo iyi sezvo basa iri riri mumaoko emakanzura ezipa ayo anosvika makumi mashanu nemasere. Aimbove murayiridzi wemaworiors Meshack Chidzambwa anoti vezipa kansel ava vanofanira kumbokanda pasi zvechioko muhomwe vasarudze munhu anoziva zvenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari iyi vai neruzivo rwebhora.
Kunze kwesarudzo yemutungamiri wezipa kuchasarudzwa zvekare mutevedzeri wake. Chigaro ichi chiri kukwikwidzana vaOmega Sibanda navaLincoln Mutasa. Vamwe vanhu gumi vanosanganisa vaimbove muridzi wepembe akamboita mukurumbira vaAlfred Mukuna naEzai Kasina uyo uyo akambotambira maWarriors vari kukwikwidza zvigaro zvina zvekuve muZipa Board. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvichakadaro, vatambi gumi nemumwe vari kukwikwidza mumakundano eSoccer Star of the Year ari kuitwa muHarare pari zvino. Vari kukwikwidza vanosanganisira vatambi vana veChicken Inn vanoti Danny Piri, Clement Matau, Elvis Chipezese pamwe naEdmo Chirambadare, mutambi weHighlanders Knox Mutizwa, Steven Mwakatuka weCapes United, Rafael Manuire veZPC Kariba, Tendai Mukurua naOcean Mushure veDynamos, Koti Hilary Bakacheza weTriangle pamwe naBrian Muzondiwa weFC Platinum. Vakawanda vanoti vanoona Danny Piri achitora mukombe uyu uye Joey Andipas ndiye ari kunzi neveruzhinji achatora mukombe wemurayiridzi akashura mare mushure mekutora mukombe weCastellaga Premier Soccer League kwaakaita nechikwata cheChicken Inn.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa sarudzo yemutungamiri weZipa mangwana pamwe neshasha yenhabvu ichadomwa nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Musangano weForum for China Africa Cooperation unotanga muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri weChina vaShi Jinping vachizivisa kuti China ichapa Africa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora.
Sachigaro weWomen's Assembly mubato reMDCT amai Linet Karenyi Kore vanoti hurumende inofanira kutora matanho akasimba ekumisa kushungurudzwa kwevanhukadzi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.